This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kukadzi 11/2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunetsana kunoenderera mberi mubato rezano PF kunyange hazvo vakuru vebato vari kuti vakagadzirisa zviri kunetsa mubato mumusangano wePolitbureau wakatora maawa 10. Matare muSouth Africa anoti vanenge vabatwa nemhosva dzekutyora mutemo wekushanyira nyika iyi vanofanira kuendeswa kumatare mukati memaawa 40 nemasere kana kuti voregerwa. Sangano rejoined Operation Command rotadza kuwirirana nevesangano reZimbabwe Activists Alliance pamusoro peurongwa hwesangano iri wekuda kufora vachicherechedza zuva reValentine's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF nezuro rakatora maawa 10 kuziya nyaya dziri kunetsa mubato iri uye munyika. Asi zvakabuda mumusangano uyu zviri kuratidza pachena kuti kunetsana nekukandirana makobvu nematete kuri kuramba kuchienderera mberi. Mutauriri webato vaSimon Kayamoyo vakati bato rainge rasunga kuti vanhu vasaende pamasaisai akaita seTwitter vachitukana. Bepanhau reHerald rinoti chisungo ichi chainge chakanangana negurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Asi vaMoyo vanga vadzoka zvakare paTwitter nhasi vachiti hakuna akamiswa kushandisa Twitter. Vari kuziva zvakaitika mumusangano umu vanoti pakakandiranwa makobvu nematete pakati pevanonzi vari kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40 chinosanganisira amai Grace Mugabe. VaMugabe vanonzi pari zvino havana kuda kutora divi pane zviri kuitika mubato ravo. Asi bepanhau reHerald rinonzi rakashorwawo richinzi riri kukonzera kusawirirana mubato iri. Asi nhasi bepa iri raenderera mberi richinyora nyaya dzinonzi dziri kunyomba chikwata cheG40. Mukuziya zvisungo zvePolitbureau izvi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekuburitswa kwemashoko vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zvokuona kwangu vaMugabe vari kutamba vakachenjera. Asi kana ndakanyanya kuzvitarisa ndoona sokuti havasi kuda kubuda pachena kuti divira vari nderipi. Kunumwewa kwatingati kuchenjera kwake nokuti vakaonekwa kuti vane divi zvino kuna kunetsa musangano. Saka ivo vanoda kuti vaonekwe sekuti vari pakati. Zvobva zvavabetsera ivo. Mukatarira kunetsana kwanga kuchiita vanhu muzanu pia. Muchaona kuti vaMugabe vanga vachingoramba vari pakati zvinovabetsera ivo. Nokuti pakupera kwezvinhu zvose izvi vanhu vachazotarisana kuti vakomana musangano wedu une matambudziko zvinotodi tichingogwa tose voguma vati vaMugabe ngavarambe vakabata masimba vaMugabe voenderera mberi vachitonga zvobva zvasimbisa zano rakatobudiswa paconference yakapera kuVictoria Falls kuti vaMugabe vanofanira kuita mutungamiriri muupenyu hwavo hwose.
Ko, munoona sei mashandisirwo ari kuitwa zvenhau izvi kuburitswa kwemashoko pangava paTwitter kana kuti zvatiri kuverengawo mapepa ehurumende aya?
Zvinoitika paTwitter. PaTwitter handinganetsani nevanhu vanonyora paTwitter nokuti Twitter yakangofanana nokuti uri mumbamako uri kutaura. Maindividual Twitter accounts. Saka munhu akanyora kunga dzake ari ku exercise iya yatinoti freedom of expression patwita and zvasiyana nemapepa nhau akaita semapepa sana Herald bepa nhau rakaita se Herald tikaritarisa rinofanira kuva bepa nhau reveruzhinji nokuti kutanga kwakaita zvimpepa muchaona kuti rakanzi yakanzi ikambani yevoruzhinji saka kureva kuti vanofanira kuburitsa mashoko zvichiita nezvinoda ruzhinji yatingati public service
avanga vari vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vari nyanzvi munyaya dzekuburitswa kwemashoko vaErnest Mudzengi vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya iyi mutori wedu wenhau Ivan Chifera aitawo hurukuro nevagari vemuHarare pamusoro pemaonero avo nezvemusangano uyu
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaFortune Gwazi vanoti kunyange hazvo chimwe chikwata chemadzimai chinozviti ndicho chinotsigira vamugabe chakaronga musangano wakaitwa wePolitbureau usati watanga chichiti chaida kutenda vamugabe neutungamiri hwavo hwemhando yepamusoro chinangwa chavo chaicho chaive chekuda kuninipisa mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa basa iri rinonzi rakaiswa mumaoko amai Sarah Mahoka vanova nhengo yeWomen's League uye vari mumiriri weHurungwe East.
Isu hatipo pakurwisa kuti toda kuti vamunangagwa vabve. Tiri pakurwisa kuti no, vanhu vamunangagwa vari kutaurava. Ko vamunangagwa vazvinzwe here naive duve? Toita varanga here? Topandwa here? Izvozvi baba ndakamira pano. Vanhu vacho vari pano vakatomaka ini, asi handitya nezita raJesu. Handifire zvangu, asirevo ndichifira baba vamugabe. Bati nanzi zanu pia. Iyo zvino baba vanonzi ngwena. Titika wena kamwe kamunhu takanya. Kakapeka t-shirt yakina crop town yakanzi no caster. Basi naizvozvo imira nini?
Vagwazi vanoti kuita kwamai Mahoka kuri pachena kuti vaive nechinangwa chekuti vamugabe vatukirire vamunangagwa.
Takaona kuti vakadzi vaida kuti vamugabe vapushe vamunangagwa kuti vataure zvakadaro asi tinoona kuti neungwaru hwakazoitika vamugabe takaona kuti havana kuzoita zvaidiwa nemadzimai nekuti vakaona kuti zvinove zvinhu zvinogona kuramba zvichikonzera mhirizhonga muzano PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe vanoti nyaya yekuronga musangano wekunyomba vamwe vakuru vakurumbato iri inoratidza kuti vamugabe pachavo vane chekuita nezviri kuitika muzano PF.
Makamboona munhu here unomanikidzwa kuti taura iye asiri muzvinhu? Tinokutaura sedu isusu tichizvitakaza kuti ndokuparara kwaitika boka irori.
Mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesairo Anyavanoti, vamugabe amangatadze kunyaradza vanhu vari kurwisana mubato ravo nekuti ndivo vanokonzera kurwisana kwese ikoko nenyaya yekusada kusiya chigaro.
Asi chinhu nokuti ndivo vamugabe vanogadzirisa zvinhu izvi, ndivo vamugabe vanobika zvinhu izvi, ndivo vamugabe vanoita izvi, vanozoona kuti kana zvinhu zvakuenderera vanokwanisa kugadzirisa madifferences, vanokwanisa kugadzirisa zvinhu izvi kuti vachitarisira kuti nyika semaonero avo ine problem ipi, wozoona kuti sebato chii chavari kuda kudi kuachivha. The bigger picture izvezvi munyika mune nzara, munyika ikonomi yakadonha, saka zvaminenge chida kugadzirisa ikonomi asi chero zvichinetsa kuitira kuti maelections anouya muna 2018 vawane chekutaurawo kumacitizen.
VaZembe vanoti zvave kuitika muzano PF zvinoratidza pachena kuti vanhu vemubato iri vazvimbirwa neutongo hwavamugabe uye vanoti nyaya yeumbimbinoga hwavo ndiyo inoita kuti bato iri riite musangano wemaawa anodarika gumi vachitaura nyaya dzisina maturo pachinambo chekuziya nyaya dzekusimudzira upfumi pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Asi vaJawet Makunike vanotsikira zano PF vanoti vanofara chose nedanho rakatorwa nebato ravo neZuro vachiti zvinoratidza kuti mutungamiriri anogona kugadzirisa matambudziko ari mubato iri.
Danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika neZuro rakaratidza kuti munhu anoona zvinhu zvinenge zvichiitika haasi kuda kuti bato ridambuke, arikuda kubatanidza vanhu. Saka kutaura kwakaita kwekuti setarisiro yanga ine vanhu vazhinji yekuti vachadzingwa vazhinji, kuti vatore danho iroro rekuti vadzinge vanhu zvavasingakwanisiki nenyaya zvaitozodambura bato zvisingaiti.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kutarisira kuti kunetsana muzano PF chaendera mberi sezvo pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro kana vamugabe vasisipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC rinotiwo zviri pachena kuti ZANU-PF iri kupedza nguva ichitukana kwete kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Asi veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana pamwe nemutauriri weMDC Tivao Betugutu akatanga nekubvunza vamangwana nezvemaonero avo nemusangano wePolitbureau.
Ipaka diskaso nyaya yedzauti yatichangotaura panapa. I think that's the major thing. Yekuti timobilize my resources to make sure kuti vanhu vedu vawana chikafu. I think pa resolutions esakabuda, that's the major resolution, and which I think is a good thing.
Vagutu, muri kuona sei musangano?
Musangano yeZANU Blessing kungovaraidzana kupedza nguva. Hapana chakabuda. Uyezve isu vamwe yedu tinogara muno muZimbabwe taingotoziva kuti kungounganawo kwavo vachiryawo vachimwa. Asi chinobuda chaicho hapana, nokuti ukanatsoongorora kana nhasi zvazenge zvonyorwa mumapepa anobudisa navo veZANU vana Herald nezvatavaonawo pachivhitivhiti Zimbabwe Television vakaya mwoyo vachitaura, tangoona kuti vangotaura nyaya dzekuti tati social media ngaishandiswe zvakanaka, factionalism ngatisaita factionalism, ndo maresolution acho. Tatiziva kuti chinobudapo hapana. Nyaya iripo ndeyekuti munyika mune zhara Blessing. Pari zvino tine vanhu vanokwanisa kusvika muchirungu tokuti 3 million people vakatarisana nezhara inosyisa. Hurumende haisati yatombobuda pachena kuti vataita sei. Takatongonzwawo zuru riyapo taurwa naambassador wekueuropean union vakuti taunganidzawo mari inokwanisa kuita $60 million ndo yataakushandisa kuti titenge chikafu tipe vanhu vaakuziya. Hurumende pachayo kunyanyanyanya ZANU yacho kuti itipe mafiga kuti chayarunga ndechipi, tangohwawo kuti hanzi vamugaba vakati tichaona zvetichaita. Hazvina zvazvinoreva nokuti kungovaraidzana hapana kunatsokucheka kuti zvavachaita zvacho ndezvipi.
Vamangwana, munotenderana nazvo here kuti hurumende yeZANU PF hapana chairi kuita?
Hurumende inotungamirwa neZANU PF iri kuita zvikukutu kuti vanhu vasafa nenzara. Munotarisa munoona kuti svondo rapera iro president vakadeclare state of national disaster ine nenyaya yezhara iyoyi. Mazuva maviri apfuura avo vamunangagwa vakaunganidza ma stakeholders kurola out program yekuraisa mari yekufidza vanhu. Saka mikomondera yakutopinda mumaraini izvi zvichitaura kudaio. Kune kune kubva kunana Mexico, Brazil, South America, kune chibage chakauya, kune chikuya chikuya chibage chirubva kuUkraine, kune chibage chiri kubva basically kuEastern Europe.
Vagutu, pane imwe nyaya yakataurwawo kuti taakugadzirisana mubato reZANU-PF vanhu vasarwe pasocial media, muri kuona sei?
Izvo zveZANU zvotoda mwari pache zvavo kuti vagadzirise Blessing. Nokuti ukaona kutukana kunoita varume vakuru nevakadzi vakuru vabvezera vachena musoro vachitukana mumapepa, vachitukana pasocial media panana Twitter pai, dzimwe nguva unombotiko mhepo iyi yabvenepiko. ZANU-PF ranguva zuru rakapinda nyoka, hapasisina yaparara.
Vamangwana.
Vagutu. Vagutu vanotaura on behalf of MBC. Zvavava kutaura zvokwava kunanavira uko vakuenda paofside kuda kutaura zveZANU-PF. Kana vachida kadhi ndinogona kuvatengesera. Kana tavatengesera
kadhi reZANU mashures.
Tinokupai mukoma, hapana problem, tinokupai chaurura. Ndinoda kubhadharira ini. Chiripo ndechokuti zvamunoona nokufungidzira ndizvo zvamunofungidzira. Vanhu vamakaona vashoma vakatongongana ivo vaivaya vakawanda kudarika vanhu vanovhotera MDC.
Petai zvenyu sezvo tatanga navamangwana, ngatipedze navagutu. Vagutu, vamangwana vari kuti tichikota mazwi amai mahoka, musataurezve kwamusina kuswera.
Apapa ndaandangobvunza kuti munozviona sei. Regai taure kuti isu MDC inonzi yapararira tiri kose kose.
mutauriri weMDCT Robert Gutu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuUK province Vanik Mangwana vari parunare kuLondon. Vaviri ava vanga vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kumasvingo uko vari kuita misangano nenhengo dzebato ravo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambori Nyoka.
Hongu vatsvangirai vari kumasvingo asi havana kutanga nekumasvingo bedzi. Vakatanga nekuita misangano muHarare vakafambira madistrict ese vakabva ipapo vakaenda kuBuruwayo vakanotarisa kuti musangano vakamira sei vakatenderera madistrict ese kuBuruwayo. Wakapa iyo zvodopa vakumasvingo saka tikati masvingo ya province yechitatu vari kuenda vachinoona kuti mastructures emisangano paground akamira sei nekuona zvakare kuti vanhu vemubva vabva vagere sei maprovince ese wayo nekuengage vachigara pasi nekurukura nevanhu kuti vanzwe kuti toenderera mberi sei mara nepasvika nyika nematambudziko ari kusangana nevanhu munyika saka masvingo ya province yechitatu vakatanga neHarare vakaenda kuBuruwayo vakaenda kuchitungwika ezvinova kumasvingo yatova province yechina infact achitenderera.
Saka ndedzipi nzvimbo dzavari kuenda kumasvingo?
Kumasvingo nezuro vakanga vari kubhikita, nhatso vanga vari kwaGutu, mangwana achaenda kwaChivi, achazoenda kumashava, vachazopedzisira nechiredzi nemusiwesvondo.
Saka zvii zvavari kuona mumastructures ebato renyu kana kuti mumamiriro akaita bato?
Mamiriro akaita bato ndeyekuti paari kusvika pamazvisiki ese vari kuona musangano wakasimba, mbambo dzakayatosimba kuti ndingingi mumadhisiki ese. Chimwewo zvakare chavaona chavati pavatenderera painyaya yekuti munyika maita zara vanhu havana chekudya vanhu vasvika pakutambura vanhu vari kunonga sose nomuromo.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambori Nyoka vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Activist Alliance rinoti nhasi rapinda musangano nevesangano remapurisa, mauto pamwe nevasori reJoint Operation Command kana kuti JOC, asi vabuda mumusangano uyu pasina chabuda zvinoreva kuti vachaenderera mberi nekuratidzira nemugovera kwavanga vakaronga kuti vacherechedze zuva reValentine's Day. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri muzvare Tendai Linet Mudewe vanoti urongwa hwavo hwekufora mumigwagwa vachicherechedza zuva iri uchange huri pasi pedingindira rinoti I love my Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zuva ranhasi taenda kumusangano kuHarare Central Police Station weJOC. Mumusangano maive nemapurisa wangu wachitungamirwa naDispo veHarare District vanonzi ivo vasaunyama. Maive nemasoja akapfeka uniform dzavo kusanganisira maprison officers akapfeka uniform dzavo nevamwe varume vatanga tisingazivi zvedu nemumwe mudzimai azotaura kuti iye ndeye kuHarare City Council kunyange zvavo masai vanhu ava hatina kunge tavapiwa. Kuti tiende kumusangano muyanga iri nyaya yekuti takange takanyora tsamba zvinoenderana nemutemo weZimbabwe kuti kana muchida kurakidzira muZimbabwe munonotifya kunonzi kuudza mapurisa kuti vangovowo vaine ruzivo rekuti zvimwe pane vachasangana vachizorakidzira zvavanenge vachiita.
Zvii zvabuda pamusangano uyu nhasi?
Musangano uyu chavabudisa chaicho chaipo ndopasina, asi kuti tatozodzingwa kuti budai muno mumusangano mushure mekunge Dispo saunyama vange vachivhunza zvinhu zvisina kana chekuita nenyaya yekuti takataurira mapurisa kuti tichange tichirakidzira rudo rwedu rweZimbabwe musi wa 18 February Valentine's March yataida kuita sevana veZimbabwe.
Muchaenderera mberi here nekuratidzira?
Isu sevana veZimbabwe, Section 59 bumbiro remutemo inotibvumidza kuti tinge tichitaura zvatinoda wedza kunyunyuta kana kuti kupembera nyika ino. Saka tinotedzera Section 59 yebumbiro remutemo, saka isu tinoenderera mberi nezvinotaurwa nebimburo remutemo chiri icho chimwe chinhu chatiri kutaura pakumacha apa kuti vana veZimbabwe tine mutemo unotibatsira mutemo unoita kuti Zimbabwe ive nyika inonzi constitution yeZimbabwe ngatishandisei kodzero dzedu dziri muconstitution uye ngatitevedzerei isusu vana veZimbabwe constitution neavo mapazi ehurumende anofanirwa kunge achishandira vanhu ngaatevedzere zvinotaurwa neconstitution kwete kuti vanotirambidza zvinhu zviri muconstitution nekuti havana masimba ekuita izvozvo.
Vanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Dare repamusoro reGauteng North muSouth Africa rakatonga kuti vanhu vose vanosungwa nemhosva dzine chekuita nekupinda pamwe nekugara munyika iyi vanofanirwa kumiswa pamberi pematare mukati memazuva maviri kana kuti maava makumi mana nemasere. Kukundikana kwazvo vanofanirwa kuburitswa muusungwa. Nyaya iyi yakanga yakwidzwa kudare iri nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa. Mutongo uyo unonzi watambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nezvekune dzimwe nyika zviri kugara munyika iyi, izvo zvanga zvichioneswa chitsvuku nekugariswa muusungwa kwenguva ndefu zvisina kuendeswa kumatare edzimhosva. Mapurisa anonziwo aishandisa mukana uyu kuchengetedza vanhu muusungwa senzira yekuti vabvume kubhadhara mari dzechioko muhomwe sezvo vachinge vasina mapepa akakwana kana kuti vanenge vasiya kudzimba kwavo vanga vachingochengetedzwa. Mutongo wedaro uyu unonzi watambirwa nemufaro mukuru nevana veZimbabwe avanonzi vanga vachioneswa chitsvuku nemapurisa. Tabata muzvare Diana Zimbudzana vesangano reZimbabwe Exiles Forum kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotenda zvikuru nokuti zvanga zvichiitika ndezvekuti vana vanga vachibatwa vogariswa mwanga toita mazuva anodarika zana vasina kumbotongwa vasingazivi kuti mhosva yavo ndeyei vozopedzisira mushure mezvo vozongodza akazongoburitswa. Saka mutongo uyu zvawaita wagadzirisa nhuna dzanga dziripo dzevanhu vanga vachingosungwa pasina zvezvingaitike zvekuti vanhu ivavo vawane kwokuvanda.
Idare ripi rakapa mutongo uyu?
Idare remuno muPretoria rinonzi North Gauteng High Court. Mutongo iwoyu itori constitutional matter, yakaita constitutional decision kureva kuti decision yacho kusireva kuti vari kutoti mutemo weimmigration act chapter 34 iyoyo iri kunze kwebumbiro guru remutemo rinova rinotonga muno muSouth Africa. Saka changosara pari zvino kunzi mutemo uendeswe kunobviswa nedare guru reconstitutional court tibva tatoziva kuti hauchipo zvamuchose.
Imi makatambira sei mutongo?
Isu takafara zvikuru nemutongo iwoyo nekuti zvaakuratidza kuti hakuchina achangoita dambetambe nekusunga vanhu, vanhu vachisungwa vasinganotongiwi vasinganomiswi pamberi pemazitare vachifudzwa vachibvunzurudzwa kunzi iwo hauna mubepa here zvedi kana kuti unazvo. Nekuti changa chitira ndechekuti vamwe vanga vachibatwa nenhau iyi vanga vari vanhu vatoro nemapepa asi nhaiwo kuti mutemo wanga wari uchidzvanyirira vanhu iva vanga vachingobatikidzwa vongogariswawo ikoko vopedzisira vanuza mabasa upenyu hwavo hwotokanganisika.
Asi mungaona here mapurisa achitedzera mutongo iwoyu?
Panogona kungoita hapo nepapo kushayikwa kwekutevedzera kwemutongo asi isu tinenge tichiti kune vanenge vakanganisirwazve tava nemutongo wavaipo. Kana munhu achinge akanganisirwa ngaachidzoka kwatiri koti isu aiwa zvaindakanganisirwa ndakanga ndadai nedai asi pane mutengo wakadai isu totora zvemapurisa mamwe chete yatimaindza kumatare tinoti vari kutadza kutevedzera mutemo yavakapikira kuti vanoda kutevedzera.
Vanga vari amai Diana Simbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunare muPretoria South Africa neStudio 7. Tichiri munyaya dzemumatare, mutongi wedare ramajistrate kuhwange amai Lindiwe Maposa nasi vabvisa mufundisi weRemnant Church vaPatrick Philip Mugadza parimand pavanga vari vachiti vanokwanisa kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro reConstitutional Court. Izvo zvinotevera chikumbiro chemagweta ava mugadza eZimbabwe Lawyers for Human Rights chekuti vaida kuenda kudare reConcord. Vamugadza vakasungwa muna zvita vachipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pasi pechikamu chemutemo Criminal Law Codification and Reform vachinziwo vaiita musarinya. muchuchisi wehurumende Valisi Nare vanoti vamugadza vaikanganisa vatsigiri vezano PF kufamba vachienda kumusangano wavo. Vamugabe vakaita rwendo rwembwa ndokuratidzira ndinodzokorora vamugadza vakaita rwendo rwembwa ndokuratidzira havo vari voga vachiti vamugabe vanofanira kuona kuti vano vatambura. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva yekupinza vapoteri vekusiriya nechikiribidi muTurkey vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekufa kwemwana mucheche nevamwe vanhu vana. Brazil inoti iri kuzoshanda neUniversity of Texas yekuAmerica mukugadzirisa mushonga wekurapa chirwere cheZika virus chinokonzerwa neumhutu.
Pari zvino tine madzimai anokwana.
Vanamushina bizimusi vechidzimai makumi maviri vemuZimbabwe vari kutarisirwa kusimuka munyika nemugovera vakananga kuNetherlands uko vachaita misangano yekutsvaga kudyidzana nemakambani ari kunyika iye. Madzimai aya achanga ari munyika iyi kwevhiki rose uye chirongwa ichi chiri kutsigirwa nemuzinda weNetherlands muZimbabwe vakabatana neZimTrade. Mutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye abata muzvari Rebecca Mahlunge vanoona nezvegwara kana kuti police officer wemuzinda weNetherlands muHarare.
Pari zvino tine madzimai anokwana 20 vakwanisa kuenda kuNetherlands and vazhinji vacho vari mumabhizinesi akawanda wanda anoita kubata nezvekurima, kubata nezvekurima maruva, zvekudya, vamwe vari kuita maevents, vamwe vanoita zvetravel business newaste management.
Muri kushanda nemamwe masangano here eimomo munyika mukuita chirongwa ichi?
Ichi chirongwa iye zvino tiri kushanda chete neZimTrade nekuti ndo vane mamembers mazhinji vari kuemadzimai ari kuita basa rekupinda mabhizinesi. Saka pari zvino izvino ijust Netherlands Embassy nekushanda neZimTrade.
Vari ikoko kuNetherlands madzimai aya vachange vachiita chii?
Vazhinji vacho vachange vachiratidza mabasa avo vari kuita muno muZimbabwe, mabhizinesi avo vari kuita muno Zimbabwe nemaproducts avanenge vachiproducer vari muno muZimbabwe. Nekuti kubasa kwedu kwatinoita kunove kuNetherlands Embassy tiri kuedza kubatsira mabhizinesi emuno muZimbabwe kuti vawane ruzivo nekupatsuriranawo nevanhu vekuNetherlands zvinhu zvavanoita muno muZimbabwe zvingange zvinofadza mabhizinesi omamwe ekuNetherlands zvekuti vanokwanisa kunge vachitengerawo Zimbabwe maproducts avo.
Vanga vari muzvari Rebecca Mahlunge vanoona nezvegwara kana kuti police officer pamuzinda weNetherlands muHarare vaichitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Chirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa nezvezuva reValentine's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti ngotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Kunetsana kunoenderera mberi mubato reZANU PF kunyange hazvo vakuru vebato vari kuti vakagadzirisa zviri kunetsa mubato iri mumusangano wePolitbureau wakatora maawa 10 wakaitwa neZuro. Matare edzimhosva emuSouth Africa anoti vanenge vabatwa nemhosva dzekutyora mutemo wekushanyira nyika iyi vanofanira kuendeswa pamberi pematare mukati memaawa 40 nemasere kana kuti mazuva maviri kukundikana kwazvo voregedzwa. Sangano reJoint Operation Command rotadza kuwirirana nevesangano reZimbabwe Activists Alliance pamusoro peurongwa hwesangano iri wekuda kufora nemugovera vachicherechedza zuva reValentine's Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.